moon. Vanu ngoti haya pava notira voti fire. Ndarama no disguise, takuda get the voice. Toda kupukunyuka namo, toki vibes. Handichada zviya zvekuti unondi unzira paibiri over 120 40 nights. Derene chamiri kungoda kapeta life. Andivhare maziso kusvika ndageta price. This time ndakasvinura akuna nondikalisa mudishi nekuti andizi satellite. Tiso tinema copyright namo asi tinongoseka sengani. Tiso tinozvifira zviri pano papi tinongoseka sengani. Are you a singer? Are you a singer? 8 to 5. Kutsvaka kurarama pana jet my life. Lendiloti ndamutiza nhasi get ni 5. Pageto pangu zviri kupisa aiwa isi paisi. Zvimwe kuzopiswa mumandara nebete rice. Matara oda twechidika siya yavo size. Kuvabvunza vanopindura tichiri boys. Isu tatinoti hanzvadzi kwavari ndiwo matoys. Vakuru muchidai ndanachapa advice. Namai nabasa nezera kana nebody size. Ndosaka ndati tine mapoverty copyright. Ndodoka life kemudenga kunge Emirates. Misodziyo chururuka ari kudzingwa mavenda nemari yemusika kukwazvinda kayenda ini ndatenda vari kutengesa kuriritira muri dzavo 365 days ekarenda vandapinda Glenview ndaona makapenda ndomunazotora idzimwe idzi makapenda kuzama life jeke kumberi kwatinoenda pakubuda zvakawanda patisu tinotenda ndikafunga zvelife yangu ini ndazvitomenda kungondiudza ndine nungo wandiofenda tiri kuzama kuzvibatanidza zvichiramba makete yutsi atisi kupretenda. No. Misodzi yandachiema mageto yuta kanwa boma
tiri kutraya patakuna kana chiri kufaya.
I'm sad maona
vanongoti haya pavanodira voti faya.
Ndarama no disguise, takuda get the voice. Toda kupukunyuka namo, doki vibes. Handichada zviya zvekuti unondi unzira paibiri over 120 40 nights. Derene chamiri kungoda kapeta life. Andivhare maziso kusvika ndageta price. This time ndakasvinura akuna nondikalisa mudishi nekuti andizi satellite. Tiso tinema copyright namo asi tinongoseka sengani. Tiso tinozvifira zviri pano papi tinongoseka sengani. Are you a singer?
Depo ku farakau, pure jaini pau. Takagari rapeja unga kabu sipe.
Baita wanichi mafia neti kafa. Batino mira pure jaini kafa. Wanichi mafia neti kafa. Tanzi nopa hino kikafa nike mashaba.